Matoko Aisha Charumbira, awakataura pamusangano wakaita nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, akasvova zvikuru nemapato anopikisa pamwe nemasangano akazvimiririra ayo anoti izvi zvinoita kuti sarudzo dzisaitwe pachena. Madzishe ayo akapuwa zvikakarara zvemotokari vanopomerwa mhosva yekufadzwa nemidziyo yakadai pamwe nemari yavanopuwa nehurumende kuti vazoshandise masimba avo kumanikidza vagari vemumaruwa kutsigira bato rinotonga. Asi achitaura parutivi rwemumwe musangano wemadzishe wakaitwa kuchirezi pakupera kwesvondo, Ishe Gudo vaAaron Muramba, zita ravo rekuberekwa, pamwe naIshe Tsovane vaFelix Mundau, vanoti havaite zvematongerwo enyika sezvo basa ravo riri kuchengetedza tsika dzechivanhu nemagariro akanaka evanhu vavo. Ishe Gudo vakati madzishe ekuchirezi anoita basa rekuyananisa nekuchengetedza tsika nemagariro epasi chigare pasina kuita nezvematongerwo enyika.
Chatiti izvozvo isu tiri madzishe anomirira utungamiri hwevanhu hatinene zvemapato. Utungamiri hwedu ndo pasi chigare hwokuona kuti vanhu vagara zvakanaka ari matunhu edu. Zvepolitics isu hatipindi mune zvepolitics kuti kune pati ipi kana kune ipi.
Vachitaura nestudio 7, Ishe Tsovane vakati kupuwa kwavo motokari nezvimwe zvinhu hazviite kuti vamanikidze vanhu kuita zvavasingadi, vachiti vamwe mapato anovapomera mhosva iyi nekuti ari kutya kukundwa musarudzo.
Izvo ndezvo vanhu vanenge vachitya kukundwa. Unongotsvaga mashoko okupomera vamwe kuti ndo zvavanoita. Mota hadzikashamadzi because nyange maMP ose kubva pakatorwa nyika kuva independent, maMP anopuwa mota. But havasati vataura pamusoro pemaMP. And maMP akawanda and vanopuwa every 5 years. Isu takatesti mota dzemutanga takapuwa 2004 kuzopuwa iko zvino. Asi vanhu zvaakuvarwadza nekupuwa mota iko zvino after makore
akawanda.
Hatimanikidzi vanhu kutsigira. Isu chete tinema semadzishe. Mutungamiri wenyika anenge aripo for that period ndiwo watodi watotera.
Vagudo vanoti kana kune vanomanikidza vagari vekumaruwa kuenda kumisangano yezanupf pamwe nekutora maserial number eumbo hwekunyoresa kuvhota ivo mudunhu ravo havaite izvozvo.
Kwete hakuna chinhu chakada, hatina munhu watinomanikidza uye kuti hatina mvumo, hatitorina kana nguva yekuita izvozvo. Munhu wose muzimbabwe ane kodzero yake yokuenda kunovhotera paanoda akasununguka nenguva yake, uye kuti hatina kana kamwe chete kwatinodaidza musanga chiti vanhu vave nemaslips avo kana kuti vave nezvakati. Iprivacy yemunhu ndezvake pakuda kwake nepamaonero ake. Zvipamapato anokwikwidza kuti amobhilaiza vanhu vavo kuti vandovhota nechi. Isu chedu tinongoendawo kundovhota as individuals, kwete kuti tinobatabata zvevanhu.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu samuzvare Precious Manyoka reisangano remasvingo Youth Forum vanoti vane umbowo hwekuti vagari vekumaruwa vanomanikidzwa nemadzishe kutsigira zvanupf, izvo zvinoita kuti izokunda musarudzo.
Madzishe ari kutonyepa nokuti isu tinotori neumbowo. Madzishe ari kuita basa rokutora maregistration slip evanhu vachinyora maserial number. Ndokuita seikoko kunzi kukauya chibage kana fertilizer kana chii hatikupi kana usina kuyari neregistration slip. Titori nazvo titozviziva. Pane mamwe madzishe atakatomboshanyira titovaona vakatiza tichida kuvabvunza, isi takangofambira kuvabvunza kuti ko muri kuzviitirei, asi vakatiza. Vari kutotsigira bato rezanupf vachitoda kubvundutsira vagari vemumaruwa kuti toda kuti muvhotere zanupf. Mukasavhotera zanupf pamuri kuvhotera tinopaona nekuti tinenge tichiona zvigumwe zvenyu.
Vemapato anopikisa akaita semutungamiri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vakaendesa vacharumbira kudare redzimhosva repamusoro vachivapomera mhosva yekutyora bumbiro remutemo wenyika iro rinorambidza madzishe kupindira mune zvematongerwo enyika. Vamangoma mumapepa avo emudare vanoti vacharumbira vanorambidzwa nesection 208 yebumbiro remutemo kuti vabude pachena vachitsigira zanupf kana kumanikidza vagari nemumaruwa kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 kuchiredzi, Jini Gandri, Maramba.